manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kurume 14 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kwavanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maimagines ndiwo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively, tichazotoona pamberi, tichizovaudza zvakare.
Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa na gavana weRBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda musangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo neZuro. Mumwe wevanachiremba vakuru vepachipatara cheparire nyatwa Dr. David Chimuka vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kuti mangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya vatinoti maelective cases, vanouya tinoita vasina nehari. Asi vazhinji vanenge washoma vanouya vachida treatment inenge iri inotiti emergency. Ndiyo takafunga kuti tiite ivavo, tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisupporta nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanaka naka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies. Ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiwo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudzazve zvakare.
Mumwe chiremba wepaparire nyatwa Dr. Shingai Chiurunge vati vave kungopa varwere mapepa ekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Panongopinda topa hama prescription hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga. Pane mashiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatients pamwe vanenge va tumwa asina kana hama wani wachibva kumamisha.
Vamwe vanachiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital nechitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neanachiremba vekuparire nyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti anhu achiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
A dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu uhu na governor we RBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. Vamangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekwa America mabanga asi nasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezveupfumi vatendai biti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakaririswa i5 million chete. Isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaita ba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa naCBZ, Stanbic. Hakuna bazviriko chavaa kuita manje ndechekuti kana uri pa priority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo, but handizvoba zvinoitika pa foreign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaanaunzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri maUS dollar achinzi ari geje geje nebond note ndo dzakadivaluwa.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa naThomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note, todzokera kurejimu yemamultiple currencies.
Avanga vari vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
MuZimbabweni wese ane nyika yake, who is a patriotic Zimbabwean, anofanira kuti anoziva kuti nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti tingabva yasvika patofunga kuti tinosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kutoita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover ega emumaketi kuti aiwa mari yenyu yanyotangira pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwire, depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozi nozo shanda seyapu.
Aiwa. Ipapo ngatisa mikisi wa manguja na wagono. Kana utuwa mtuli na wagono. Aiwa. Pati siya nei. Time iya ya wagono mchaziwa. Paya paita shuku. Yataiti running printing press. Kuprinda mari. Ngo chesi cha shota mari ta kutono printa. Ndiyo chakati Zimbabwe dolari parare. Mari hai print with that way. Mari nofana kuprindwa according to productivity in economy. That is why you find this in bond note. Arina kukolapsa shuku maanya. Mkaritaza bond note ilo riparijo lakato simba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there, but harina kubvara zvodona zvese zvekumhanya even paparo market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation. Paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika handiti, asi inomboramba uchiprinta mari.
Nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga rekotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 vaBrighton Ramusi, mushandi wekotrad vati vagamuchira tsamba kubva kuna mudzidi wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye taka participator nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pa stay away yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga, papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga, nokuti ndomamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vazivanai muzorodzi vati kumiswa kushanda kwavaita kuchakanganisa zvikuru vashandi vavo.
Suspension yatapiwa nehurumende ichi affecta vashandi vanosvika ivo 15, then igo affecta zve 10,000 ma members ari mu community tolerance reconciliation and development. Ma members anga achibenefita kuma garden, peace gardens, anga achibenefita kuma soccer tournaments, anga achibenefita kuma human rights education yatanga tichivapa ne social accountability yatanga tichivadzidzisa ne capacity building.
Varamusi vaenderera mberi vachiti nyaya yemagwaro haisiyo yavari kurambidzirwa sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012 rine nhamba dzinoti MA1050/2012. Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kotira tebasa parunhare vachiti vanga vakabatikana apowo gurukota remasvingo vaiza chadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi. Vati tizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nhasi rakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana-siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda mumaprovinsi nemawadzi ese asati satakura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore shoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera, uye pavanhu ivava vanhu zviuru zvisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Muumiriri wegweru Eben vaBrian Dube veMDC vanove imwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai ese achi accessa maloans ari available.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro pewomen's bank, uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bank rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi, uye pari zvino riri muHarare chete uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muvulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu, vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika, uku vari kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora, uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million zvichiteverwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa uye gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto kwemusangano uyu Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naAmai Mutsvangwa.
Commission on the Status of Women inaitwa gore negore simu ye gore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti zvii zvirikuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabudirire. Kuno nyika dzese dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekubatikana nenyaya yekuti vanasikana vedu havafani kuroorwa vasati vasvika 18 years. Zimbabwe tinodada nayo zvikuru because hadzisi nyika dzese dzinogona kubudirira kuita maside events aya.
Zvii zvinenge zvichiitika mumaside events aya kana misangano inenge ichiitwa kucheto yemusangano mukuru weUnited Nations uye zvakasei.
Tenda Zimbabwe Nations dabu tine events side events. Kutanga iriko nhasi ana kutumanyira iye zvino iyoyo ndeikuratidza kuti madzimai nyakando inova nyaya yemarudzi avano inovabatsira sei. Ko madzimai vatiri kubatsirwa kuti vapinde mamining Women Affairs and Community Development inovabatsira sei. Nyaya dzakawanda dziri kuitwa dzichitungamirwa naFirst Lady wedu nyika yeZimbabwe tinoratidzirawo timu rinoratidza kuti honai ndozviri kuitwa muZimbabwe izvi. Nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichibvunza mibvunzo ndekuti ko apo makasvambisa sei, ko apo hamugoni here kudai mugozviimprova. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muNew York muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court muBulawayo rarasa chikumbiro chatashinga Musonza chekuti atongwe achibva kumba. Musonza ari kupomerwa mhosva yekuponda musikana wake kuGweru. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese varasa chikumbiro chamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube vachiti kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko, kodzero iyi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Musonza uyo anove mutyairi wendege muAir Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge vatadza kunzwisisana panyaya yekuti iye Musonza aipomera Lucy kuti aidanana nemumwe murume. Vamakonesi vati kunyange hazvo Musonza ari kuramba mhosva yaari kupomerwa zviri pachena kuti anobvumirana nezvakawanda zvinonzi zvakaitika musi uyu. Vatiwo pane umbowo hwakasimba hunoroverera Musonza izvo vati zvinogona kumupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vatiwo dare raivera zvipira kutanga kutonga nyaya yaMusonza, asi iye Musonza akaunza imwe nyaya yemudare achiti anoda kuti dare reConstitutional Court ritare kuti vatongi vedare reHigh Court vanofanirwa kuve nevabatsiri vanonzi muchirungu assessors here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. Vamakonesi vati semaonero avo Musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti Musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakamuuraya inoita kuti vaone asina kukodzera kuti atongwe achibva kumba, vachitsinira kuti Musonza anogona kutiza. Rimwe remagweta ari kumirira Musonza muzvare Tabo Kanyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebhela hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese Constitutional Court ne main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Masangano emakereke anosanganisira Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe neUnion for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere, tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pasure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo hunosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igova tungamira kuti kana iwo vachiparticipate mu national dialogue vanenge vane donzo rimwe chete rinoinformwa ne national dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwevhikiro rino kutanga mangwana. Asatisicho kuti process yachona inogona kuti rebei donzo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiki umu, nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa pakutanga paapril apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutsikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati semutori wenhau mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo, kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwids panyaya yokudefenda Zimbabwe. Taakuda kuvabhana kuti vafambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvinhu. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vaKisnot Mukwazhe vati mushakabva aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika, kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba, Ruben Barwe, ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau, zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy anga aka ari munhu ari principled ane tera gwara, kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashayika zvakare urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheprenyatwa muHarare neZuro kunonzi nevamwe kwakaratidza pachena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende, izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vanachiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa zviri simple zvakaita semagrovhos okupfeka vanhu vachiita basa ravo vachibata maronda, mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki zvinoshanda hazvichisipo kusoro kusvika kusiku kliniki chaiko tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvamazuva ese zvokuti basa harichaitwi maoperation haasisiri kuitwa taakumirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical kozongatichimhanya toita operation.
Vachuma, munoti nezvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara nekuti imi nebato renyere ZANU-PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona matarura akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitwa ipo paya nekuti neni ndiri munhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara zvinhu hazvinoamira mushe zvisina kuna mushe kudaro ndiyoro nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika vanhu vari kupomerwa mhosva kuZANU-PF nehurumende nezvinhu zvakadaro hurumende iripo ZANU-PF ndiyo iri kutonga for sure kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho asi kana tazvitakura ipo paya let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now inini munombulawayo as I speak kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC vamwe vacho vatori kuparliament vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Nampiro UBH uko oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei opiwa mari asina kusupplya chunhu aita kudaro blame yako ya kuZANU-PF blame yako ya kuhurumende yet isusu vanhu ordinary people are the people that are doing the corruption ndisitikura zvinhu tikuita maghost invoices ndozvinhu zviri kuuraya nyika ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo ndozvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzwerera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubato kwenyuko munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura zvavataura zvese chokwadi pandongopukana navo chete ndepekuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption corruption yakawandisa munyika corruption iri kuuraya zvipatara zvese izvozvo tinowirira navachuma nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani ndosaka tine hurumende basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption isi tinoti vanhu vanoda kuita corruption ngavaende kujere hazvina mhosva kuti ndive kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu
problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated kuchitereke kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabakwe hai papo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzwerera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muZANU-PF kunzi zvirango ndozvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government hazvina kuimprova here? Kwakune mishonga, kwakune zvese zvinodiwa. Pane zvakaya chachinja here panyaya inonzi masanctions achiwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muZANU-PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya dzemasanctions against the president against Warrod kuya kunyepa kwayo maamboona president vechinetseka havaendi kuamerica kwacho here kana kune mahieni but munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende muPhelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma webato reZANU-PF vari parunhare muBulawayo. Manzwa zvakare kubva kugurukota kune vakamboya gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzwerera veMDC vari parunhare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.